Dzangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International nhasi raburitsa mashoko kuvatori venhau richikurudzira hurumende kuti itange kuferefeta nechimbi-chimbi nyaya dzemauto nemapurisa ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu mushure mekuratidzira kwakatanga munyika nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vaDeprous Muchena vanoti kana vana vadiki vamwe vane makore gumi nerimwe vari kushungurudzwawo nemauto nemapurisa aya. Vatiwo vanhu gumi nevaviri vakafa mukuratidzira uku uye vanodarika mazana manomwe vakasungwa. Asi nhepfenyuro yeAFP inoti vanhu vakasungwa vanodarika chiuru nezana rimwe chete. Vachitaura nestudio 7 gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti kana paine mauto ari kutyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa.
Kuru ende tinozikanwa sevanhu vanokoshesa upenyu ende tiri kuda kuti dai situation yadzoka pakuti vanhu vati hatidi violence, vanhu vati hatidi zvekuluta mashoti, vanhu vati hatidi zvekupwanyira vanhu nokupisira vamwe vanhu. Tinoda kuti masoja nemapurisa basa ravo nderekuchengetedza peace munyika, basa ravo nderekuona kuti security yevanhu yakachengetedzwa, ende zvatotarisira kuona. Kana kuine kune vamwe vari kuona masoja achiita izvozvo, uyai mutitaurire, nekuti tinoziva kuti vanhu ava basa ravo nderekuchengetedza peace nedokushungurudza vanhu.
Mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba vaudza nepenyuro yeAFP kuti mapurisa haasati apirwa nyaya dzevanhu vanonzi vakabatwa chibharo ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDehwa Mavhinga vanoti kune nzvimbo dzine chitsama dzakabatwa madzima echibharo.
Hongu takanzwa nyaya idzodzo dzekuti zvanga zviri kuitika panguva yemhirizhonga iyoyi muZimbabwe, muHarare, munzvimbo dzinosanganisira kuchitunga nekuHopley. Asi tinoona kuti chikurukuru ndechekuti hurumende inofanira kukurumidza kupinda mazviri iongorore kuti ko chii chiri kumboitika, nekuti kana vanhu vachinge vachipomera mhosva dzakadai kumauto ekubatwa kwevanhu chibharo zvinotyisa. Izvo zvinhu zvinofanira kuti zvitsvagurudzwe kusvika kwazvo zvaonewo kuti zviri kubva papi, chii chakambonyatsoitika, uyezve kuti mapurisa asunge vanhu vanenge vaine mhosva idzodzo. Imhosva pasi rose dzakakurisisa nyaya dzekubatwa kwevanhu chibharo.
Nyaya dziri kupomerwa mauto nemapurisa idzi dzave kupa kuti vakawanda kune dzimwe nyika vati Zimbabwe inofanira kurangwa kana kuti dzimwe nyika dzipindire. Nhengo yeEuropean Parliament vaGeoffrey Van Orden vati EU inofanira kutemera vamwe vakuru muhurumende zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. VaOden vatiwo vanhu vari kushungurudzwa zvakanyanya kutodarika zvaiitwa munguva yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vati vasungwa vose vanofanira kusunungurwa munyika motanga nhaurirano. Amnesty International inotiwo vana chiremba veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vari kutyisidzirwa uye kumborambidzwa kuona vasungwa vakakuvara vari mumajeri pari zvino. Gurukota muhurumende yeBritain amai Harriet Baldwin, avo vari pamakurukota ekutanga eBritain akaenda kuZimbabwe pakagadzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa, vakurudzira vamunangagwa kuti vasunge mauto ari kutyora kodzero dzevanhu. Vati mwoyo wavo wakarwadza zvikuru apo nepfenyuro yeITV yakaburitsa mavhidhiyo emadzimai ainge abatwa chibharo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu muNamibia pasi peNamibian Civil Society Organization anyorerawo tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika iyi vaHage Hengob vanova sachigaro weSADC vachivakurudzira kuti vapindire kuti vaedzewo kumisa mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.